Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gumi guru 20, 2012. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe tamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15775 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutinzwa paindaneti pa www.studio7news.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi uye tinoimba kuti zuva renyera nhasi ranga rakanaka chose. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chakakosha ndechekuti tange tataura kuti ari zvino munga munhesa ari kuziva kuti maelection atanga ari kwamugore rinotevera. Hurumende yembatanidzwa yanga ine makore anogona kusvika pedyo nemana kuti inge ichiimplimenta zvinhu zviri muglobal political agreement. Asi zvisinzi zvavaifanira kunge vakaita pari zvinoona ari hasati zvaitwa.
Crisis in Zimbabwe Coalition inoti hurumende yembatanidzwa yakundikana kuita zvayakaumbirwa.
Tanga tiri pauri yadzo paya nakida zvinonwisa mvura. Tanga tine zviuru zvevanhu tingati pavanhu vatasangana navo vanosvika ma8000 vabva munharaunda yemutei Mary's pauri yadzo.
Bato reMDC rinoita musangano kuuri yadzo kuSt Mary's. Zifa inoburitsa mazita evatambi venhabvu vakaita zveuori paAsia Gate. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition raburitsa gwaro rinoongorora mamiriro akaita zvinhu muhurumende yemubatanidzwa rinonzi Zimbabwe Transition Report, riri kuratidza kuti hurumende yemubatanidzwa iri kukundikana zvachose kuzadzikisa zvayakaumbirwa muna 2008. Sangano iri rayambira kuti mhirizhonga yakaitika musarudzo dzemuna 2008 inogona kudzoka zvakare kana SADC ikasamira semusambangwena panyaya yekugadzirisa zvinhu muZimbabwe. Sangano iri ratiwo zviri pachena kuti veSADC nevamwe vanofanira kusimbisa nyaya yekuti zvinhu zvichinjwe pasati paitwa sarudzo gore rinouya sezvave kutaurwa nevakawanda kusanganisa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMcDonald Lewanika.
Chakakosha ndechekuti tange tataura kuti ari zvino munga munhesa ari kuziva kuti maelection atanga ari kwamugore rinotevera. Hurumende yembatanidzwa yanga ine makore anogona kusvika pedyo nemana kuti inge ichiimplimenta zvinhu zviri muglobal political agreement. Asi zvisinzi zvavaifanira kunge vakaita pari zvinoona ari hasati zvaitwa. Zvichitipawo tichifunge kuti kwatakananga hakuna kunyatendera zvakanaka, nekuti munhu wese aitenderana kuti kana zvinhu zvakatendera mamuchipei zvikaitwa bada taizokonzeta maelections ari sirense. Saka kusaitwa kwazvo kunotipa kuti tifunge kuti zvinhu zvinomira zvakanaka pamberi apa kwatakananga.
Ndezvipi zvimwe zvamanga muchikurudzira kuti zvigadziriswe nechimbi chimbi?
Pane zvinhu zvakasiyana siyana. Chekutanga, maunga taitenderana kuti nyaya yevoter roll ratinoshandisa muZimbabwe inyaya inoda kutariswa. Tinoziva kuti mugore ra2008 pane mhosva dzaipomerwa vanhu vaitsungamira nyaya dzemaelections kuti kune dzimwe nzvimbo kwaivhota vamwe vanhu vakanga vakafa, vamwe vanhu vakanga vasati vasvika pamakore ekuvhota, nevamwe vanhu vasingazikanwa kuti vari pakuti nyaya yekubatwa kwevanhu. Poita nyaya zvakare nyaya yenational healing and reconciliation. Iyi nyaya yakakosha zvikuru nekuti kurovana nekuurayana kwaita vanhu muna 2008 chinhu chakaita kuti maelections aya ave maelections asina tsarukano. Kuti zvinhu izvozvo zvisaitike zvakare mumaelections anotera inyaya yekuti tinge tichitarisira kuti pari zvino pange paine zvinhu zvakati o zvinenge zvaitwa zvakanangara nenyaya yenational healing.
mukuru wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMcDonald Lewanika vari parunare muHarare. Bato reMDC rinotungamirwa navaMorgan Tsvangirai raita musangano kuhuru yadzo shopping center kuchitungwisa nhasi. Munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muMDCT vaNelson Chamisa vanoti vanhu vakawanda vauya pamusangano uyu. Vakuru vebato iri vati hakuna sarudzo dzinoitwa pasina kuvandudzwa kwezvinhu sezviri muchibvumirano cheGlobal Political Agreement. Tabata vaChamisa kuti tinzwe kuti zvafamba sei pamusangano wanhasi.
Tangatiri pauri yadzo paya nakidza zvinonwisa mvura, tanga tine zviuru zvevanhu ingatipa vanhu vatasangana nawo tanga tine ma8,000 vabva munharaunda yamusai maris pauri yadzo vange vachiagreswa nevatungamiri vedu vanosanganisira vice president madam Kupe, secretary general vabiti vamashakada nomutungamiri wanga uripo panakidza zvikuru vanhu vachiudzwa kuti tiri papi nenyaya dzemaelections, tiri papi nenyaya yeconstitution, tiri papi nenyaya dzeupfumi hwenyika, tiri papi nenyaya dzezviri kunetsa mazuva ano mukurarama kwevanhu, kusherekwa kwemabasa, kusherekwa kwemari, kusherekwa nekudhura kwezvinhu mutengo, uyewo nyaya yemvura nemagetsi munharaunda.
Hamuna kumbokanganiswawo here pakuita musangano wenyu wanhasi uyu sezvanga zvichimboitikawo kune dzimwe nzvimbo?
Tatatinaridza nechokuti mapurisa anga aripo muhwandu hwavo nemaroya yavo vakangomirira, mapurisa haana kukanganisa nhasi. Aiinongoa kuti Sabhani inogona kutora mwando rimwe rezuva, nhasi tinovati kuti Sabhani yanga isina kutora mwando.
Munyoro anoona nezvekurongwa kwemabasa muMDCT vaNelson Chamisa vari parunare kuchitungwisa. Kunetsana pakati pemasangano akazvimirira oga neCOPAC kuri kuenderera mberi pakuti masangano aya anoti haasi kufara nenyaya yeCOPAC panyaya yekuvanyoresa, achiti COPAC iri kuvamanikidza kuti vapinde vari pasi pemapato ezvematongerwo enyika. Kunetsana uku kwapa kuti vamwe vakuru vemasangano akazvimirira vatadze kupinda musangano weAll Stakeholders Conference uri kuitwa mangwana. Asi masachigaro eCOPAC anoti musangano wamangwana uchaenderera mberi kunyange hazvo vemasangano akazvimirira oga vari kugunun'una. Tabata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaNixon Nyikadzino.
Chandingada kutaurira kuruzhinji rweZimbabwe ndechekuti kubva mwedzi wapfuura tanga tiri pakukikirisana nevakuru veCOPAC vanoona nezvokunyorwa kwebumburo remutemo panyaya dzekuti vanhu vemapato vemaorganizations akazvimirira vakwanise kunge vachiakreditwa pasina bato ravakamirira, kuti vanhu vabvumidzwe kuti vandokurukura nhaukwa dzezvebumbiro pasina kuvhundusirwa, pasina kurohwa kana kunetswa nemapato ezvematongerwo enyika. Vakanga vambobvuma kuti vachatipawo chipimbo chinova chinomwe kubva mugumi chevanhu veCivil Society kuti vange vachikwanisa kunge vachienda kusecond stakeholders conference. But saizvo handiri kutaura izvozvi nditori pamaofices makuru eCOPAC. Saizvozvo vakaita kunetsana kwekuti vanhu vakaita seveZANUPF vakanga vachida kuti Civil Society inzi imwe ndeyeZANU, imwe ndeyeMDC, imwe ndeimwe MDC.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vakuru vemasangano akazvimirira vari kutadza kupinda muchirongwa ichi, zviri kufamba sei?
Zvinhu zvamuri kutaura zvinhu zviri kutoitika sezvandiri panapa. Zvakafanana nekuti vice chairperson vangu vanova mukuru weorganization akaita seCrisis vanowanikwa vatori palist. Zvakaitika ndezvokuti takaisa list yanga ine 402 delegates, ndobva vepanapa vepaCOPAC vaigarira ivo pachavo vakatanga kuita muchirungu inonzi cherry picking.
VaNixon Nyikadzino vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kana kuti vari senior programs manager vanga vari parunare vari muHarare. Sangano revairairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kushora zvikuru sangano reZIMSEC nekutadza kubata zvakanaka mapepa evana emazamanishoni. Mukuru wechikoro paSijawugwe Secondary School kuBulawayo anoti akashaya mapepa ake apo ainge akwira bhazi nawo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZIMSEC, asi tabata mukuru wePTUZ vatakavafira zvoo.
Tatisunga parna zemde kuti kubva kunati gore 1998 pakalodzwa maexam paper pamusoro pebhazi akaburisa namatosi. Tanga tichinyora matsamba tichikurudzira zvemusezi zvikuru kuti ngaichengetedze maexamination kuti ave zvatinoti pachirungu credible. Zvino tinokatikamadzwa kuti makore ese apfuura ezvemusezi yaingenye pachitaura kuti ndiye akudhiriva maexamination muzvikoro. Manje musi wako last Friday yacho pana maheadmasters ekumatebeleland matinoti mbati akada maubhula wayo kuzopiwa maexamination achinzi asina security yekunzi wapiwa maexamination waakukwira public transport. Naizvozvo tinozoona mukuru wechikoro anonzi panganaizi munhu achizokwira kombi maexamination achiisa mutrela achizoshayikwa maexamination anga achifanira kuzononyorwa navana.
Imi kubvira zvaitika izvi mambotaurawo here negurukota rezvedzidzo vacoltat?
Tanga tiri mubishiro kuti titange tanzwa zvikuru kuti zvakafamba sei. Ndosaka muchitoona kuti nesapodineta wedu anova ari kubhulawayo akatoendawo kunobvunzawo headmaster anga akasungwa kuti anyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei. Saka tatiri mushishiro kuti tiunganidze humbowo tozonyora kugurukota rezvidzo tava nehumbowo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reptuz vatakavafira zhou vari parunare kumasvingo. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc tichikuudzai zviri kuitika munyika. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kutitumira matext messages panhamba dzinoti 1 202 330 2575. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeNigeria inoti vanhu 23 vafa pedyo neguta reMaiduguri mukurwisana kwaitikwa nevanhuwo zvavo nevanopfurikidza mwero vechikwata cheBoko Haram chevatenderi vechiMuslim. Mapurisa matanhatu anonzi afa muAfghanistan nhasi mushure mekunge vamwe vavo vavanoshanda navo vavapandukira ndokuisa muchetura muchikafu chavo. Zvinonziwo munhu anga achibika chikafu ichi ari mupurisa apa vamwe vake muchetura ndokudaidza vechikwata cheTaliban vabva vatanga kupfuura vanhu ava ndokufa. Yasvika nguva yekuti tikupakurirei chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum. Nhasi Marvelous Mhlanganya uye aita hurukuro nemutori wenhau dzemitambo Grace Chirumanzu.
Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Grace Chirumanzu pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Makadii kwomuzvare Grace Chirumanzu?
Aiwa, tiripo makadiwo.
Chekutanga ndichatanga nekuvhunza kuti tinoona kuti muri muno muAmerica pari zvino zvii zvamafambira?
Takafambira chirongwa chinonzi Global Sports Mentoring Program. Chirongwa chakatangwa naHillary Clinton kuno kuAmerica vachitarisira kuti vagone kusimudzira vanhukadzi ekubudikidza nenyaya dzemutambo kuti vagone kusimudzira vanhukadzi vange vari vanhu vanogona kuzvimirira, vanhu vanova vakasimba, vanhu vanova vane confidence, yatinoti confidence muchirungu, pane zvose zvavanonga vachizviitira. Saka tange tiri vakadzi vakasiyana-siyana kubva kunyika dzakasiyana-siyana dzepasi rese. Ndakamirira Zimbabwe nevamwe vekunana Australia, Zambia, Egypt, Colombia, Tajikistan tichisangana muno muAmerica kuti tione kubatsirana nekutsanangura pfungwa nezvirongwa zvatingaita kuti tibatsire vakadzi nevana vadiki vasikana kunyika dzedu dzakasiyana-siyana.
Mungati imi semudzimai zvii chaizvo zvamakadzidza panguva iyoyi muri muno muAmerica uyezve makaenda maStates mangani?
Ndiri kuno ndakaenda kuWashington DC, ndakaenda kuConnecticut kwandaive ndiri paku ESPN Sports Channel, uyezve ndakaenda kuNew York. Ndingati kusangana nevanhukadzi vakasiyana siyana kubva kune nyika dzose dzepasi rano kwakandibatsira kuti ndiwane kudzidza zvakawanda marirano ndingati culture nezvakasiyana siyana dzevanhu vese vari pano apa pasi pano. Ndichiwanikwawo unotambirana nekufarira nezvandinoonawo munyika mangu nekuti dzimwe nguva ukasangana nezvimwe zvakaipa zvenimwe nyika ndopa unotanga kuona kuti kuvhurika pfungwa kuti ingakunyika kwangu kutori nani zvakadai zvazviitike uye zvine kusangana nezvandinodzidzawo zvakanaka zvedzimwe nyika. Saka ndingati zvandakadzidza murwendo runo kuya kuamerica ndichisangana nevakasiyana siyana vekuno kuamerica zvinosanganisira kubatana kwevanhukadzi vachikurudzirana uye nekusimbisana pachinge pasangana nematambudziko zvinhu zvatinofanira kudzidzisana isu kunyika kwedu kweZimbabwe kuti tive tinogona kukurudzirana sevanhukadzi pane kuti tidzikisirane patinenge taomerwa kana kuti patinenge taona mumwe kuti ari kuedza kuti abudirire hatifani kunge tichimudzikisira asi tinge tiripo timira naye tichimukurudzirawo kuti ange abudirire.
Tinonzwa kuti makawana mukana wekusangana namai Hillary Clinton mukatitsananguro kuti semudzimai makanzwa sei uyezve zvii zvamakadzidza kubva kuna mai Clinton.
Zvinhu zvakandifadzawo chose kuti ndisangane nemunhukadzi akasimba munhukadzi ane pfungwa dzekuti anomiririra zvaanofunga zvaanoziva kuti ndizvo izvo kashoma kuti wane munhukadzi anoti kana achifunga nepfungwa iyi omira nayo okwanisa kuti agutsikane nekukonvinza vanhurume uye nekukonvinzawo vamwe vanhukadzi kuti izvi ndo zvatinofanira kuita. Saka zvakandifadzawo chaizvo kuti ndigone kuwana munhu akadaro wokuti ndigone kusangana naye ende unongozvitarisirawo kuti pakukura kwako nepakurarama kwako unge unonge uri munhukadzi akaita saiyeye zvinhu zvakandikurudzira chose.
Zvii zvamuchanopakurirawo vamwe madzimai nevechidiki zvamadzidza kuno kuamerica zvamunofungidzira kuti zvingavabatsire mune ramangwana?
Inini shwiro yangu kuZimbabwe ndeyekuonawo vanhukadzi vachinge vachiwanda mubasa randinoita rekutapa nhau. Ndakange nichionawo vanhukadzi vachimira munzvimbo kana mubasa rinenge rakawanda vanhurume vachimirawo kuratidza kuti aiwa vane ushingi uye vane njere uye vane mukana vanokwanisa kuzviitawo zviri kuitwawo nevanhurume uye zviri kuitwawo nevamwe vanhurume vatinotarisirawo kuti dai ndazogona kuita sanhingi. Zvinhu zvingandifadza zvikuru kuti ndinge ndichionawo tichiwanda tichinyora nhau uye tichikwanisawo kupa izwi kune vamwe vakadzi.
Tinotenda muzvare Grace Chirumanzu nenhaurwa dzamatipa nhasi.
Tinotendawo nemi chose kundifonera kwamaita.
Munhau dzemitambo totarisa zvabuda pamitambo yembada Diamonds Cup quarter finals. Capes United 2, Buffalo 0, FC Platinum 1, Shabani 0. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Crisis in Zimbabwe Coalition inoti hurumende yemubatanidzwa yakundikana kuita zvayakaumbirwa. Bato remDCT rinoita musangano kuuya dzokuchitungwiza richisimbisa kuti harisi kuzopinda musarudzo kana zvinhu zvisina kuvandudzwa. ZIFA inoburitsa mazita evatambi venhabvu vakaita zveuori paAsia Gate. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana uye musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheStudio 7 Live Talk muvhuro kusvika chishanu na8:30 p.m. anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamina ndimi yake Mwakalele naViolet Gonda.